manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gumiguru 29, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi America inoti zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muzano PF nemuhurumende hazvisi izvo zviri kukonzera kuti upfumi hweZimbabwe ugwadame asi kuti kutadza kutonga kwehurumende yava Emmerson Mnangagwa ndiko kuri kukonzera kuipa kwezvinhu muZimbabwe Mutungamiri wezano PF wa Emmerson Mnangagwa vanoti zano PF ndiyo chete inokwanisa kudzivirira nyika kubva kuvavengi uye vanoti vachakunda zvine mutsindo musarudzo za 2023 Mutungamiri weMDC Alliance Nelson Chamisa vanopeta misangano yavo mudunhu reMashonaland West vachiti vanoshamiswa zvikuru nemashoko ezano PF ekuti vari kunyepera veruzhinji kuti pane vanhu vakaedza kuda kuvauraya kuManicaland Indiwe mimi emisoro ina ozedu zanasi ichuya kwa mwere ichiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. America inoti zvirango zvayakatemera Zimbabwe azvisiri izvo zviri kukonzera kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Ichiti hurumende yeZimbabwe ndiyo iri kutadza kutungamira zvakanaka. Izvo zvinotevera gwaro rakaburitswa nenhumwe United Nations amai Alena Duan. Avakati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nehurumende yeAmerica pamwe nedzimwe nyika dzekumavirira zviri kukanganisa raramo yeveruzhinji munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumiriri weAmerica kusangana reUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vaudza vatori venhau nhasi vari kuNew York kuti kutadza kutungamira zvakanaka kwehurumende yeZimbabwe ndiko kuri kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika kwete zvirango zvakaitwa nehurumende yavo.
Our sanctions target individuals and institutions that are committing human rights violations and we make every effort to ensure that those sanctions do not impact the people. What is happening in Zimbabwe is a result of bad policies in Zimbabwe. What is happening in Zimbabwe is the consequence of their leadership. It is not a consequence of our sanctions.
Hatina kukwanisa kutaura nemumiriri wesangano reEuropean Union, Vatimo O'Connor, kutinzwawo divi ravo panyaya yezvirango iyi, sezvo pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mubvunzo yavatiti vatumire. Asi EU yakataura munguva pfupi yadarika kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika, pamwe nezvematongerwo enyika isati yabvisa zvirango. Muzinda weBritain muZimbabwe wakaburitsa mashoko padande mutande rawo reTwitter mazuva mashoma adarika. Uchiti kutengeserana pakati peBritain neZimbabwe kuri kufamba zvakanaka zvisinei nezvirango zvakatemerwa vamwe vari muzano PF. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vati tigozi vafonera sezvo vanga vachiti vakabatikana nemusangano wezano PF wepagore uri kuitirwa kubhindura. Asi vakafanira kubata chigaro chemutauri wezano PF vaMike Bima, vati zvirango zviri kuonesa pfumvu munhu wese munyika zvisinei nekuti munhu anotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika. Vabima vati Zimbabwe iri kuoneswa ndondo nenyika dzekumavirira nepamusana pekutorwa kwakaitwa minda kubva kuvarimi vechichena ichigoverwa kuvanhu vatema.
Masanctions ipunishment kana kuti kushungurudzwa kwatinoitwa nokuda kuti isu seZimbabwe takaenda kunotora nyika yedu minda yanga yatorwa kuvabereki vedu kumadziteteguru edu. Chinova chinhu chidadiso kuvatema muAfrica kuti Zimbabwe yakakwanisa kutora minda yanga yatorwa nechisimba navarungu. Kutorwa kwe kwe mindi achizoka kuvanhu vatema hakuzi achizi chinhu haizi mosvaba asi kuti takadzosera zvino kwazvanga zvichifanirwa kuvapo.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashwet mukundu vati zvirango zviripo hazvisi zvirango zvoupfumi ndokusaka Zimbabwe ichikwanisa kutengeserana nenyika dzacho dzakaisa zvirango izvi uye vati havaone nyika idzi dzichibvisa zvirango izvi kana Zimbabwe isina kugadzirisa zvikonzero zvakaita kuti zvirango izvi zviiswe kubva pakutanga.
Zimbabwe haina zvirango zveupfumi zvayakatemerwa. Zimbabwe ichiri kutengeserana nenyika dzakadzana America, iri kutengeserana nenyika dzakaita sana Britain, inototengesa zvakawanda kuBritain kunekwa America kudarika zvavekwa America zvavanotengesa muno. Asi chanyanyokonzera kuti nyika ipinde muna Skyce River, ipinde munjonjonjo yairi nenhamo yatikatarisana nayo, huori hwakazara mubato riri kutonga, huori hwakazara muvatungamiriri, kusarongeka kwakanaka pamusoro pekufambiswa kwezvemabhizimusi. Izvi ndozvaita kuti Zimbabwe iondoke.
Kunyange gwaro ramai Doha rakakurudzira kuti America irege kushandisa mutemo wezidhera kuti irambe yakaisa zvirango izvi, vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo sezvo zvisina kubvumidzwa neUnited Nations Security Council. Amai Greenfield vati hurumende yavo haisi kuzodyira huroyi mukunyara, vachiti hurumende yavo icharambawo yakatsika madziro panyaya yekuti kodzero dzevanhu dzicherechedzwe muZimbabwe.
We will always resist any criticism of us that says our sanctions are the result of our sanctions are impacting people unfairly. And you certainly will see that we will be criticized for this. We're criticized for it by the government because they know that they are responsible for these actions. And I regret that the special rapporteur made the decision to put this in his report.
Ticharamba kushorwa kwese kuti zvirango zvatakaita zviri kukanganisa raramo yevanhu. Tinozviziva kuti tichatsoropodzwa, tinozviziva kuti hurumende yeZimbabwe ichatisoropodza nekuti vanoziva kuti ndivo honzeri. Tinonzwa kusuwa zvikuru kuti nhumwa yeUnited Nations yakataura izvi mugwaro rayo.
Amai Johan vakakurudzira Zimbabwe kuti iite nhaurirano dzechokwadi nenyika dzakatemera zvirango nechinangwa chekuti zvirango izvi zvigobviswa. Vakatiwo hurumende yeZimbabwe pachayo inofanira kuona kuti munyika maitwa nhaurirano dzemandorokwati munyika pamwe nedzimwe nyika dzakaisa zvirango izvi. Amai Johan vakatarisirwa kusvitsa gwaro rezvavakawana muongororo yavo kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wezano PF nenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza musangano webato ravo weAnnual National People's Conference kuti zano PF ndiyo chete inokwanisa kudzivirira nyika kubva kuvavengi, uye vati vachakunda zvine mutsindo musarudzo dza 2023. Zvichakadai, mutungamiri wemadzishe Ishe Fortune Charumbira vaudza musangano uyu kuti vanotsigira zano PF uye havanei nemutongo wematare edzimhosva unorambidza kuti madzishe asaita zvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamunangagwa vati musangano uyu unowanzoitwa muna zvita wave kuitwa pari zvino kuitira kuti zvisungo zvemusangano uyu zvipinde mubhajeti renyika. Vati vari kuita zvese zvavakavimbisa vanhu pasarudzo dza 2018 uye vari kuvaka migwagwa, mabhiriji, zvikoro nezvipatara nezvimwe zvisinei kuti nyika yakatemerwa zvirango zveupfumi. Vamunangagwa vatiwo basa rakabatwa nehurumende yavo pakurwisa COVID-19 nezvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekumadokero inoratidza kuti zano PF ibato rinoda vanhu, uye ndizvo zvichaita kuti zano PF ikunde zvine mutsindo musarudzo dza 2023.
We must silence our detractors by voting overwhelmingly for zano PF in 2023. Our vote is the weapon that will silence these persons who are lost.
tinofanira kunyaradza vavengi nekuvhotera ZANU-PF zvine mutsindo muna 2023. Vhoti yedu ndiye chombo chekunyaradza vanhu vakarasika.
Vatiwo nhengo dzeZANU-PF dzinofanira kubatana dzichishanda murunyararo, vachiti pari zvino mubato mune vanhu vashomanana vari kukonzera mhirizhonga, vakati izvi hazvifaniri kuitika mubato ravo. Vamunangagwa vatiwo vaive varwi vehondo yerusununguko vanofanira kutevedza gwara remusangano kana vachinge vaine zvichemo, kwete kuratidzira sezvavakaita svondo rino. Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga, avo vatimisikanzwa nemhirizhonga hazvina nzvimbo muZANU-PF. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati havabvumirani navamunangagwa kuti bato ravo richakunda muna 2013, vachiti vanhu vari kuomerwa neupenyu munyika. Vatiwo misikanzwa iri kuitwa muZANU-PF inokonzerwa nenzara iri muruzhinji rwebato iri.
Kunhamo ndo ingaita kunge inokonzera vanhu kuti vanzi varotadza kuteera gwara nekuti vanenge vaine nzara. Saka kana munhu ane nzara anenge angotsvaka chiro zvandaita kuti ndinzwike kuti ndakuva nenzara pani.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti ZANU-PF haigoni kukunda kana pakaitwa sarudzo dzakachena munyika. Mutauriri weMDC TVA Witness Duve vaudza Studio 7 kuti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo, vachiti vana veZimbabwe vamirira shanduko.
Pavanoti muromo hauzarirwi nerwizi, nekuti kana nguva yesarudzo chaiyo chaiyo yasvika, ndo pavachaona kuti vana veZimbabwe havangarambe vachivhotera shara, vana veZimbabwe havangarambe vachivhotera kuti vachashande, vana veZimbabwe havangavhotere kuti vana vavo vatadze kuenda kuchikoro.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wemadzishe munyika Chief Fortune Charumbira vati madzishe munyika anotsigira ZANU-PF uye acharamba achiita izvi zvisinei nemutongo wedare pamusoro wekuti madzishe haafaniri kunge achiita zvematongerwo enyika.
Opposition party nemaNGOs regai vati atake for coming here because vava vasati vavako pakatanga nyaya yenyika inei. They were not there. Hakuna opposing party yakanga ichiexista before independence. Hapana kana one. Dzawe ya zuro izi.
Vacharombira vatiwo madzishe acharamba achipinda mumisangano yeZANU-PF nekuti anofara neutongo hwamunangagwa nebato ravo. Vatiwo vanorwadziwawo nekurwisana kuri mubato ravo reZANU-PF, vachiti zviri pachena kuti vavengi vanoda kupatsanura bato iri. Muna 2018 haikoti yakarambidza madzishe kuita zvematongerwo enyika mushure mokunge vacharumbira vaendeswa kudare neElection Resource Center ichinyunyuta nekutsigira kwavaita ZANU-PF. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navacharumbira nevamwe vavo zviri kunze kwemutemo.
Mutemo wenyu unoti madzishe aripo pakutungamirira macommunities, aripo pakutungamirira development macommunities maanenge achitungamirira, kwete kupingira mune zvematongerwo enyika, nekuti vanhu vavanenge vachitungamirira ivavo vanhu vekumapato akasiyana-siyana. Saka vakapinda vari kune rimwe pato zvinokanganisa nyaya dzebudiriro nekutungamirira nyaya dzemumakomiti fambe mune zvakanaka.
Musangano weZANU-PF uchapera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti zvinosuwisa nekugumbura kuti mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vachamisa vari kunyepera kuti vari kuda kuurayiwa, asi ivo vaMnangagwa vakapotsa vaurayiwa vatevedzeri vavo vakakuvara muchiitiko ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwerwendo rwavo rwemazuva matatu mudunhu reMarshall Islands West, vachamisa vati zvinorwadza, zvinoshungurudza uye zvinopisa tsitsi kuti vaMnangagwa vanoti mabasa eumhondi avari kusangana nawo apo vari kupinda muvanhu haasi echokwadi. Vachamisa vati vari kumira nemashoko avo ekuti motokari yavo yakapfurwa neputi, vachiti havana chikonzero chekunyepa.
Zvinopisa tsitsi, zvinorwadza, zvinoshungurudza kuti Mnangagwa akamira unomira ari munhu mukuru obva ataurira nyika, otaurira vanomutsigira kuti mabasa erima, mabasa emhirizhonga, mabasa ekuda kuponda akapota na nesu kiliku zuiti akachedi tingapenga ere tingarwara zwakadaro ere tisa zanu PF tunaisa matombo mmikwagwa nokupisa matanda mmikwagwa takamisa chamisa tisa zanu PF inonoburisa puti ichiri bloka marozi yedu ne motika tisa zanu PF inoburisa mkwende wekuriza puti kuda kuparaza muna ruku zishwandira ngawa kure ngawa nyare wangwe nawa chunini pise kuna mwari kudenga uko
vachamisa vatichi no shamisa ndiche kutipa mnangagwa vari kutimanyepo asi mapurisa asachapedza ongororo yezvakaitika
mapurisa achatambudzwa kutipa vakabhoya vachibvunza zvekutipa pasi havatoto vapedza kana sima investigation iye avuda kuti kwanzi ezvenhema akaudzwa nani akamudza ndiani akamudza
vachamisa vatipa mnangagwa vangadai varega mapurisa apedza ongororo yavo vachiti mashoko avo achaita kuti mapurisa anoziva chokwadi chakaitika atye kuburitsa pachena zvakaitika
bati mapurisa anga ari pachona zvaitika wapo waripoti yache takapa ripoti vana maikoro vakapa ripoti yekuti takavharidzwa nemunhu wezano asati asungwa iwo akumhanya kunoudza nyika kuti aiwa vari kutambawo
vamunangagwa vakaudza nhengo dzebato ravo dzepolitibhiro nechitatu kuti vasiyane nevamwe vanhu vanoda kushamisira nekuda kuonererwa nemasangano makuru epasi rose mashoko anoonekwa nevakawanda sevaireva vachamisa hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanu PF vamike dima avo vanzi vari kubhindura kumusangano webato ravo wepagore sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo munzvimbo dzashanya vachamisa nhasi mumatunhu ezvimba cheguti nemhondoro misangano yavo yafamba zvakanaka asi pamboita mhirizhonga pamurombedzi nemuchegutu mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vagift ostalos ziva vati varwiswa muchegutu asi vaenderera mberi nemusangano wavo
yataita kuchekutuzanouya kunza mayouth nevanhu vemabhemba kumaatm vanga vatorova vanhu vatavyata kombi vedu but vazovarelisa masikati vazoenda patati nemiting yedu nevanhu vataifanira kusangana navo tokubva vanohaya vanhu vemabhemba kuti vauye vavhiringe musangano wedu
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varejoice ngwenya vanoti mhirizhonga iri kuitika ndeyenguva shoma sezvo vachitikana nguva yesarudzo yakwana vamunangagwa vachamisa mhirizhonga sezvo vanenge votyira kuti zvinobuda musarudzo zvinozopikiswa
zvomaonero angu inini kana takusvika panguva yesarudzo munangagwa vachada kuti vangoitawo prezenda kuti chimiro chenyika yakatsika mapato anopikisa achibvumirwa kuti zvavanoita ndifunge kuti zvichanga zviyaramba zvakaita sezvakaita ino puresha yaanayo iko zvino nevezeki havazobvumiri zvakadaro zviitike zvingatongokanganisa chimiro chake kana achiti achahwina nokuti akarega kudaro kana kuhwina kwake kungaindirwa matare nokuti vanenge vakuti sarudzo mamiriro esarudzo angasina kumira zvakanaka
vachamisa vapeta rwendo rwavo mudunhu remashonaland west nhasi zvichakadaro mdc alliance inoti yanyorera united nations gwaro renyunyuto ichiti haina kufara nemaitirwo akaitwa basa nenhumwe yeunited nations amai alena johan avo vasina kuita musangano nebato iri apo vanga vari munyika ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi manomwe nevaviri kana kuti 72 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingori pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 4675 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi manomwe kana kuti 132,880 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevaviri kana kuti 3,293,882 vabaiwa nomba dzose dziri mbiri vave mamiriweni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina zvine mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2,574,836. Uwandu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasangana nhasi naPope Francis kuVatican pamberi pemusangano wevatungamiri venyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 Leaders Summit uri kuitwa muRome kuItaly. Musangano uyu uchabata nyaya dzehupfumi uye mumwe musangano uchaitirwa kuGlasgow uchange uri pamusoro pemamiriro ekunze ari kushanduka. Mufundisi wekereke yeJesus Revelation Ministries, Apostle Talent Chiwenga, avanozivikanwa zvikuru nekushoropodza kwavo hurumende pamwe nevamwe vakuru muhurumende, vanoti vakamanikidzwa kutiza munyika vachityira upenyu hwavo vachiti pane vanhu vaivatevedza. Apostle Chiwenga vanoti kubva mugore ra2016 kusvika izvozvi vari kungoshungurudzwa nehurumende iyo vanoti yakavaisa muchikwata chevanhu vanonzi havadi hurumende yavo. Vanoti muna 2018 vakatorwa nemasoja anochengetedza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, ava vanoti mukoma wavo, vakavashungurudza kwemaawa matatu kumusha kwavo kuwedza. Mugore iroro mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaChiwenga vakataura mufundisi Talent Chiwenga nezita vachivati vasiyane netsika yekushoropodza vakuru vehurumende vachihwanda nechitendero. Muna 2019 Apostle Chiwenga vakapona mutsaona yemotokari yakauraya mudzimai wavo pamwe nevamwe vanhu vaviri kumasvingo. Muna 2020 vakapona zvakare mune imwe tsaona yemumugwagwa pedyo neNorton pakafa vanhu vatatu. Apostle Chiwenga avasina kuda kudoma nyika yavakatizira vanoti vakamhangara zviitiko zvose zvekushungurudzwa kwavo izvi kumapurisa asi hapana matanho akatorwa. Asi mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana humbowo hunoratidza kuti pane mashoko ekuti upenyu hwamufundisi Chiwenga hwaive munjodzi. Vanyati vati hapana kana kumbomhangarwa nyaya dzakadaro. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei huri kure yataita naApostle Chiwenga.
Soja, zema CIO, zema purisa yo, homicide, tisina manava plate. Pamumanu raraba gate, pambapangu, vachitumira madrone kutivao ya kuzunguru rapandoka, ratakarara ndikutikitira. Mwende Zimbabwe yaka disa mchikuatisa chewano, javano pasitare kuti ma anti-state or enemies of the state. Kulewa kutivano chisitiva vingi vihurumende utonga.
Maani nguwa ya kadi mchisangana na damu zikoiri?
Damu zikoiri, na kutanga nasi. Rani makoboreri ipo, tinosangana niku shunguruzwa neurumende Zimbabwe. Na 2016 kushika ijeji, tinosangana na mata mzikuwa baya mazwa isi. Mugorira 2018, mzua 20 Oktober, ndakatorwa nemasoja anochengeta vaChiwenga vakandishunguruza kwemaawa matatu kumusha kwedu kuweza kwatakanga tasangana nemhaka yekuti inini ndinenge ndichitaura kuti maitiro evanhu vari kutungamira nyika ana kunaka havafanirwi kunge vachiuraya vanhu muzuwa 12 June gore ra2019 tichibva kusouth africa vakanditevera kubva paboda vakandikanganisa mumugwagwa ndikashaiwa control ndemota yandaidza dhraivha ikabheuka akashaika mudzimai wangu Joyce Chiwenga. Gore rakapera musi wa14 July ndakasangana zvakare neaccident nenjozi yechipiri ndichityaira motokari yangu ndichibva muHarare ndichienda kuBulawayo. Ndaitotiza hurumende yakanga yari mazuva 10 ichitironda nekutitsvaga nekutitandanisa muHarare. Pakabva vanhu vatatu futi ipapo hurumende yeZimbabwe inenge ichingonditsvaga nekundironda nekundishungurudza.
Maka mangara ere nyaya idzi kumapurisa uye mweneru basiro wa maka wana ere kubwa kumapurisa.
Mapurisa ya Zimbabwe haachengeteze upenyu wa vanhu. Kaka mangara kakawanda kushungurudzwa kwedu. Kwa tiri zusu mapurisa ni masoja ndio vamwe vanhu varikushunguruza. Vanoda kutiuraya saka kumangara kwa vari. Kumangara kumona hapokurova kutindia kurova kupana shauru basiro wanayo.
Saka iye zvino muri kupi kwa munofunga kuti makachengetedzeka?
Muna akapinda kumwena, achitiza anoda kumubata, akataurere kuti mwena wari ndeupi. Hurumende inotsvaka kuzouraya, saka ndingafudze kuti ndeikupi.
Saka mani nguva yakadii mabuda muZimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma joga. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakuchopataisa upenyu hwako. Asi handisi muZimbabwe kutaura kunoku, ndozvandingakukudza.
Ava vanga vari Apostle Talent Chiwenga vari parunhare neStudio 7 vari munyika yavasina kuda kudoma nezita sezvo vari kutyira upenyu hwavo. Munhau dzemitambo. Nhandare Baobab Stadium ichange ichitambwa ngoma yezvikwata zvine mukurumbira munhabvu munyika pamberi pevateveri vemutambo wenhabvu uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata zvese zvine mukurumbira zvichange zviri muBaobab Stadium umu mukupera kwesvondo zvichirwira mukombe wechibuku Super Cup pamberi pezvioro zviviri zvevateveri vemutambo uyu. Chicken Inn, Dynamos, Highlanders neFC Platinum zvichange dzirimo munhandare iyi. Black Rhinos, Cranbourne Bullets, Harare City neNgezi Platinum Stars dzichiwedzerawo muto pamberi pechaunga. Muongori wemutambo wenhabvu vaAdmaya Muimeke vanoti kuvemo chete kwechaunga munhandare iyi kuchapa kuti Dynamos ikunde mumutambo wayo neBlack Rhinos nesvondo.
Ungoziva Dynamos pese pese apo inotamba inenge ine masupporters kungava kuHarare, kungava kuGweru kana kuBulawayo. Hazvishamise kuti pa2000 supporters dzacho dziri kunzi dziri kudiwa mustadium, 1500 dzokwasange dzisupporta Dynamos. So yeah, it can be an edge in favor of Dynamos.
Murairidzi weDynamos Tondirai Ndiraya anoti musha mavo mune manyukunyuku emufaro anotyisa vakatarisana nemutambo uyu.
Vakomana vari kubva manyukunyuku. Nesuo varairidzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku. Management yese iri kunzwa manyukunyuku. Uyezve vatsigiri vedu vari kufara. Uyezve vari kutarisira zvikuru kumutambo watakatarisana nawo watichatamba. Uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Asi mitambo iri kutanga mangwana apo chikwata chemukombe uyu cheHighlanders chiri kusangana neFC Platinum mumutambo wakatarisirwa neruzhinji. Murairidzi weFC Platinum Noben Mapeza arikutarisira kudzokorera kukunda kwavakaita apo zvikwata izvi zvakasangana muCastle Lager Super Cup. Asi machikichori munhandare iyi anenge atanga mangwanani apo Chicken Inn ine Ngezi Platinum Stars. Ngezi yaita rombo rakanaka sezvo ichishandisa Baobab Stadium semusha wayo mazuva ese, asi izvi hazvirevi kuti iri kukunda. Harare City iyo ine nhoroondo yakasimba makundano aya iri kutarisirwa kukunda apo iri kusangana neCranbourne Bullets iyo inorairidzwa naNesbet Saruchera. Asi vanomirira vateveri vemutambo wenhabvu veZimbabwe National Soccer Supporters Association havasi kufara nedanho ratorwa nevePremier Soccer League rekubhadharisa madhora makumi maviri panzvimbo dzisingadhure. Munyori mukuru wesangano iri vaJoseph Mutau vanoti mari iyi yakawandisa kuruzhinji rweZimbabwe. Vamutau vanoti veruzhinji vanotambira mari shoma shoma, uyezve vePSO vakanganisa kubhadharisa nemari yekuAmerica kwete yemuZimbabwe.
Masapota edu akawanda vanohora mukoro wavo nemari yedu yemuZimbabwe inova iyo RTGS. Chii chazosaka kuti PSO inge ichititipinde isusu tichibhadhara nemari dzekuAmerica? Ndizvo zvimwe zvinhu zviri kutikatyamadza izvozvo.
Asi mukuru wemahofisi ePSO vaKedin Ndebele vanoti vaita izvi kuitira kuti zvikwata zviwane mari yogadzisa zvinhu mushure menguva refu zvisingawane cheuviri. VaNdebele vazivisa zvekare kuti makundano eLeague eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga musi wa6 Mbudzi. Vacheverwe nabu, vave kutenderwa kupinda mnandare. Vachiona mitambo, mushure mekumbo miswa ne makae chirwere che COVID-19. Asi vatsigiri vari kutenderwa ava, vanofarira kuve vakabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.